Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi weSvondo kukadzi 12/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuda kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo yotarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana.
Pane jaya rinoitwa Denford Ngadziore riri kupomerwa mhosva yekuita miti zviri kunze kwomutemo apo aida kusunga vaJonathan Moyo nenyaya yemari dzezimbabwe dzaanga anzwawo dzichikurumbira mapepanhau.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti zviri kuitika kune vanorwira kodzero dzevanhu munyika pari zvino zvekushungurudzwa zvave kumutsiridza simba nemweya wekurwira kodzero.
Iko zvino tinoona kuti panga pava kuda kuita chinepfu, vanhu vava kuda kuneta panyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu. Saka zvaitika izvo zvino tinomutsiridza simba guru nemweya wakasimba mukati mevanhu, mweya wechimurenga chekuti parwirwe kodzero. Vanhu vakutaura kuti zvakwana, hatichada, nguva yakwana yekuti hurumende ive kuti vanhu vayo vanokosha.
Vamwe vanhurume vanoti vakagadzirira chose kufadza vadiwa vavo pazuva reValentine nemusi wechipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuedza kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo achivapomera mhosva yekuita zveuori yave kutarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana. VaDenford Ngadziore vakasungwa mukutanga kwambudzi wegore rapera vachipomerwa mhosva yekuungana vasina kuzivisa mapurisa apo vanonzi vaironga kuti vasunge vaMoyo avakanga vanongedzwa nenyaya yeuori hunonzi hwakaitika kuZimDev. Mukuita uku vaNgadziore nevamwe vavo vanonzi vakatyora mutemo wechikamu chechimakumi maviri neshanu kana kuti 25 wePublic Order and Security Act uye vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita madhora zana. Kuti tinzwe zvizhinji tabata gweta riri kuvamirira vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Pane jaya rinoitwa Denford Ngadziore riri kupomerwa mhosva yekuita miti zviri kunze kwomutemo apo aida kusunga vaJonathan Moyo nenyaya yemari dzezimbabwe dzaanga anzwawo dzichikurumbira mapepanhau. Saka zvinonzi akaenda kumaofisi aJonathan Moyo akaenda nevamwe vaainavo akataura zvaakataura zvisina kufadza mapurisa. Nyaya yamudare magweta anomirira hurumende akapira nyaya yavo kudare akapedza akati pedu papera ngaachitaura musungwa. Saka itatika pachikumbiro chekuti musungwa ngaasataura nekuti vehurumende zvavakataura zvese hazvina maturo, hapana chinobatika chingape kodzero dzekuti musungwa aswere achinetswa nekutaura nyaya yake. Nokudaro tanga taenda kuti dare ripe mutongo wekuti musungwa otaura here kana kuti osunungurwa zvake ofamba oita sezvimwe zvizvaro zvakasununguka. Saka dare ranga risati rapedza kunyora mutongo uyoyo rabva rati tichidzoke nemusi womuvhuro watakatarisa uyu nenguva dzemasikati dza2 o'clock kuti tizonzwa mutongo wacho.
Asi mutemo weZimbabwe unopawo here kodzero kumunhu wese wese kuti angoitawo iyo inonzi citizen arrest iyo iyo yekuti unogona kungosunga munhu woenda naye kumapurisa?
Ichokwadi, zvinhu zvakadaro hazvina kana kumborambidzwa. Zvinhu zvakanaka chaizvo zvinotaridza kuti zvizvarwa zvinenge zvichiziva kodzero dzazvo. Zvizvarwa hazvidi kuona munyika muchiitwa nyonganyonga, muchiitwa ada zvake madirativange. Ndo saka tichikurudzira nyaya dzakadaro kuti dai mapurisa vachibatirana nezvizvarwa zvakadaro zvisingadi kuti hori hurambe huchiitika mukati menyika iyi.
Iwe vanga dzuri vanga vasinga kwanisa here kuendawo nemapurisa kuti asunge vamoyo pano kuti iwe vaise mutemo mumaoko mavo?
Vanga dzuri vakaedza nepavaigona napo kuti vaende nemapurisa, asi mapurisa akaramba kusvika pakutokumbira njema kumapurisa kuti zvamaramba kuenda netsvindi paiwo njema, nekuti kana ndaona musungwa wangu ndiwane mabatiro vachibva vavanyima zvekare. Nokudaro vanga dzore vakanga vava kuti zvidai vakawana musungwa wavo mukati medziva idzi vaitosungana makashu kana namakai vachienda naye kumapurisa. Ndochaatiri chinangwa chavo.
Vanga vari gweta riri kumirira vaDanford Ngadzore vaobeishava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu munyika pari zvino kuri kutomutsiridza simba nemweya wekurwira kodzero. VaMavhinga vanopa muenzaniso wekusungwa kwapasta Evana Mawarire pamwe napasta Philip Mugadza uye vamwe vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu vari kutarisirwa kumiswa mumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana, vachiti kuita kwehurumende uku kuri kutosimbaradza vanhu vangavoda kuita chinepfu. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMavhinga pamusoro penyaya iyi.
Iko zvino tinoona kuti panga pava kuda kuita chinepfu, vanhu vava kuda kuneta panyaya dzezvekukurira kodzero dzevanhu. Saka zvaitika izvo zvino zvinomutsiridza simba guru nemweya wakasimba mukati mevanhu, mweya wechimurenga chekuti parwirwe kodzero. Vanhu vangotaura kuti zvakwana, hatichada, nguva yakwana yekuti hurumende izive kuti vanhu vayo vanokosha, zvakarewo kuti hatina kwatinoenda neuroori hunenge huchiitwa, nekuti tinoziva kuti kwemakore akawanda kwazvo makumi matatu neanoraudzira hurumende yeZimbabwe yava Mugabe yanga isingateereri zvinodiwa nevanhu. Zvakarezve yanga iri iyo iri pakatikati pezveuori, asi iko zvino tinoona kuti vanhu vakawanda nevanga vasina chavanozivikanwa nacho vari kusimuka vachitaura vachiti hatichakwanisi kuramba takanyarara tichiona mari yenyika ichitorwa nevashoma, zvakarewo tichiona kuti vatinotarisira kuti vatungamire nyika mune zvakanaka ndivo vari kunyanya kumbunyikidzwa panyaya dzezvekodzero. Toonazve kuti gore rinouya tiri kupinda musarudzo, nekudaro igaro ziva kuti hurumende yeZimbabwe inobva yanyanyisa kumbunyikidza kodzero dzevanhu, yakatarisana nesarudzo nekuti inotya kuti kana kodzero dzikaremekedzwa zvichida musarudzo mungabuda zvimwe zvisingatsigiri hurumende iri kutongaidzwa nePF.
Asi mungaona here pachizoita nguva vaMavhinga yekuti hurumende ingataiwa vanhu itai zvenyumadiro ajo jina?
Hongu kwazvo kwazvo izvozvo zvinoitika, nekuti ngatirangarirei kuti mugore ra2013 takava nebumbiro idzva remitemo rinotaura pachena kodzero dzine munhu wese chizvarwa cheZimbabwe. Vana veZimbabwe vane kodzero kuburikidza nesarudzo murunyararo kuti vatsvage hurumende yakafanira, yakanaka, inoremekedza kodzero. Ndokusakei tichiona kuti gore ramangwana ra2018 rakakosha panyaya dzesarudzo, nekuti munhu asanenge achiziva kuti iyi hurumende kana kuti iri bato hariremekedzi sarudzo, iri bato ndoringaremekedza sarudzo dzevana. Saka tava kusvika padhuze, tava kusvikawo kwamvura yacheka makumbo panyaya dzehurumende dzisingadi kuremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mvura iri kuramba ichinaya munyika inonzi iri kuparadzawo dzimba, migwagwa nezvirimwa munzvimbo zhinji dzemunyika. Imwe nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri musha weChilonga uri kuChiredzi mudunhu reMasvingo. Mvura iyi iyo iri kukonzerawo mafashamo mune dzimwe nzvimbo inonzi yakaparadzawo dzimba dzakawanda muHarare, Bulawayo, muBeitbridge nemamwe maguta emunyika. Kuwanda kwemvura uku kunonziwo kwasimudza humutu hunoparadzira chirwere chemalaria. Mukuziya nezviri kuitika, tabata mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaPishai Muchauraya avo vanga vari kuChiredzi.
Tiri kuona mwatiri kufamba muzhinji umuno, munzvimbo zhinji dziri kunoku, dzimba zhinji dzimwe dzakadonha kumaruzevha, matoilets akadonha, migwagwa mizhinji imwe yakapera kucherwa and takuona zvakare kuti kwaita problem yekuti mosquito dzawanda zvekuti chirwere chemalaria chaakutange kusimuka.
Inzvimbo ipi yamuri kutaura nezvayo kuchiredzi kwamuri?
Izvozvizvi ndiri kunonzi kuChilonga.
Saka vaiti dambudziko rakanyoita remafashamu rakakonzerwa nei?
System yekuti drainage iri poor kunzvimbo zhinji. Then chechipiri ngechekuti vanhu vakake dzimba dzavo for the past 5 to 10 years ago vanga vasina kumbonyatsoona mvura yakanga yakati simbei. Saka kuaka kwacho kumwe kwacho kwakusina udzamu hwakanyanya. Saka pakazouya mvura apapa ndo pakazovhiringe vanhu vazhinji.
Mataura nezvedambudziko rechirwere chemalaria rakakombawo zvakadii?
Tikuona kuti vanhu vazhinji vari kuenda kumaclinic vechitestwa positive kumalaria. Ipo papa ndatombotakura vamwe mai vandaendesa pane imwe clinic vairatidza kuti vane malaria. Then vanhuwo vamwe vandambotaura navo vanga vachitaura kuti nhingi nanhingi vakabatwa malaria. Saka tikuona kuti panogona kutoita problem yemalaria. And imwewo challenge iripo ngekuti kuri kunzi ivo vemalaria control wacho havana mushonga pari zvino zvokuti vafambe mudzimba vachispraya.
Ko ivo vakawirwa nemadambudziko emafashamu kana kuputsirwa dzimba nemvura vane rubatsiro rwavari kuwanawo here?
Vanhu vakawirwa ngedzimba nematoilets havana rubatsiro rwavari kuona so far. Nzvimbo zhinji kuno kumasvingo province inoi nechiredzi ino pamwe chete nekumanikaland uko kwatakanga tichifamba uko kuenda kunana mberengwa uko pamwe pacho nzendo ye5 kilometers unotoifamba 2 hours hapana rubatsiro rwuri kuitika.
Vanga vari vapishai muchauraya vano vemutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vari parunhare kuChilonga kuchiredzi neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Mishek Gondo vanoshanda ivo nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo. Mukoma Mishek vari mune muwo mubatanidzwa wevechidiki uchangoparurwa unozivikanwawo nekuti hashtag leave no youth behind 2018. Tinokutambira nemufaro pano pastudio 7 mukoma Mishek.
Ndinotenda.
Mukoma Mishek, mukatudza kuti chii chaizvo chinonzi hashtag leave no youth behind 2018?
Ndingati mubatwanidzwa vechidiki muno muZimbabwe. Vechidiki vakagara pasi tichitarisa vechidiki kubva maprovinsi eZimbabwe anova iwo ari 10, koita Students Union inomirirwa nezinasu, koita National Association of Youth Organizations, koita Nango Youth Sector Innova Advisor. Vakagara pasi vakati zvakakosha sezvakataurwa nebumbiro remutemo rinova Constitution yeZimbabwe paSection 20, vachiti mayouth anofanira kunge achiparticipata mune zvematongerwo enyika, mune zveikonomi. Saka tichitarisa nenyaya ya2018 election, vechidiki vakaona kuti pane nzira dzakasiyana-siyana dzinofanira kushandiswa kuti vechidiki vaone zvakakoshera kuti vange vachiparticipata musarudzo dzichauya, nekuti sarudzo idzi dzinowana dzichiafekta upenyu hwavo nezvavanoita. Ndo pakabva pabatanidzwa boka iri rinenge richifamba natingati anonzi 4 pillars. The first pillar rinotaura richiti iro go mobilize, zvichireva kuti izvoni tinofanira kuenda kumatima enyika, kumamisha, tichimobilize mayouth kuti vange vachikwanisa kuparticipata munenyaya dzekuvhota. Pillar rechipiri rinonzi iro go educate. Tichitarisa izvo kuti zvakakosha kuti vechidiki vadzidziswe muZimbabwe yose kuti vaone kuti zvakakosha kuti chii zvakakoshera kuti vange vachiva vanoparticipate munyaya zvekuvhota uye kune nyaya inonzi biometric voting iriko vadzidziswe kuti zvinombofamba sei. Pira rechitatu rinova iro go register. Vadzidza vozoti panotanga kuregistwa nezeki voenda kunoregista. Pira rechina rova iro go vote.
Saka nemasangano ese amuri kushanda nawo aya muri kufunga kuti mungakwanise kuti vechidiki vakawanda zvakadii vange vachinyoresa kuvhota.
Kutenderana kwatakaita takati nemapercentage atinawo takaona kuti tine 47% dzemayouth are eligible to vote in Zimbabwe. Saka takatarisa kuti takatageta 2 million voters vanova vanoregister uye vachizovhota.
Asi mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti munge muchiita kuti vechidiki vanyorese kuvhota?
Zvikwanisiro zvekutanga tinazvo, zvikwanisiro ndivo vechidiki. Chekutanga zvikwanisiro zvatinazvo ndivo vechidiki varipo. Chechipiri zvikwanisiro sekutaura kwandamboita kwekuti makatarisa vari party list ve hashtag leave no youth behind 2018. Tiri kushanda nemapoka ari kubva kumaprovinces ese gumi eZimbabwe. Makatarisa kumatebelerend north kuna provincial coordinator wange Human Rights Youth Forum. Inoshanda umomo mumati north vachakwanisa kuestablisha madistrict nema ward committees kuti vakwanise kumobilize. Makaenda kwa Mutare munoona kune Mutasa Youth Forum. Makaenda kumasvingo kune Raft. Makaenda kumat south kune CYGT Marsau. Saka avanhu vanogara mumacommunities iyayo. Chechipiri tiri kuti pazvikwanisiro zvedu seboka rechidiriki National Association of Youth Organization. Pari zvino tine mari dzatiri kuwana kubva kumamembers edu vari kusupporta kuti boka irori rehashtag leave no youth behind riendere mberi. Makaona vhiki rakapera iro takaunganidza macoordinator paCrest Oasis tichiplana pataka release press statement yedu. Izvi zviri kubva kusupporta kwatiri kuita nemamembers uye private sector, we are engaging the private sector, uye tiri kuingenja zvakare hurumende, tiri kuingenja zvakare even my international partners, avo vane donzo rakafanana neredu kuti vauye vatisapote tikwanise kuti vechidiki tisvike kwatinofanira kusvika.
Saka vechidiki vanozonzi vavhotere bato iri here kana kuti muri kungokumba dzose?
Ndo chinhu chatiri kutarisana nacho chekuti isu boka redu rehashtag leave no youth behind rinonzi riri nani partisan. Zvireva kuti harina bato ratichange tichiti tiri kusapota bato iri. Asi zvatichaita muburikidza nebumbiro ratakaita nekutenderana kwatakaita, takati pane zvinhu zviviri zvakakosha zvatichaita. Chekutanga pane yatiri kuti peace pledge. Peace pledge kukambeni patinge tichiita iyi tiri kuti mapolitical parties ese angangova ari 55 tichamita nemapresident avo ese kana kuti mavice president kana kuti anenge adesignatwa kupati iyoyo tichiti vasaine peace pledge yekuti maelections achaya 2018. Tinotarisira kuti mayouth achashandiswa paviolence, vanhu mapolitical party asashandise vanhu paviolence. Kechipiri apart from peace pledge tine yatiri kuti youth manifesto yatichakonsulta around the country. Kutaura kwandiri kuita kunotaseta musangano muviri, mumwe uchaitwa muHarare atinoti Northern Region, ichaunganidza mayouth, mumwe wachaita kwaMutare yatiri kuti Eastern Region. Kwatiruda kunzwa kuti mayouth zvavari kutarisira zvavangade mumavhoti ndezvipi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Mishek nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinokutendai zvakuru nekutipinza kwamaita muchirongwa kuti tikurukure nenyaya yakakosha kudai.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Mishek Gondo vanoshanda nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti NAYO. Aiwa, hamawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing. Iye zvinotoenda kuna Choneso Jani weStudio 7 kwaanotipawo chirongwa chake chechitendero.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chechitendero. Zita ndinoitwa Chioneso Jani, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na mufundisi Mawongera wechurch yeKingdom Revival Times Ministry International. Makadi mufundisi.
I want to pangu makadi yenu.
Tinofara.
Tinoti ebeneza, sevana ve Israeli. Tinoti ebeneza, sevana.
tipe marijo yenasi.
Nasi tunotara pamsoro pekuzarurwa kwemukova naJehovha gore rino. Kusho kumsoro kudenga uruda kunzi uvandudzwe pano pasi. Idzokere pane zvaundorwa mushoko raMwari kuti rumutsiro rutange mukati menyika yekwedu. Aha.
Zvinorevei munhuwashi.
Ugureva kuti mupenyu munyika yemweya mamikova inenge akavharwa. Munhu achedza kuita zvaanoita zvichiramba kufamba kusvika paari kuda. Mamari dzanhasi inobva mubhuku raIsaya 22:22. Aha. Kutaura pamusoro pemikova inenge iri kuvhurwa naJehovha mukati meupenyu hwevanhu yanga yakavharwa kwenguva refu kuti vanhu vaitirwe nyasha. Ishe vaoneko kuti variko vari kurarama. Panovhurwa naIshe Jesu Kristu hapana anovhara, pavanovhara hapana anovhura. Saka tikange tatenda kwavari vanotivhurira mukova votitungamirira pane chimwe nechimwe. Tichingodana chete kuzita rake hakuna chimwe chinhu chinodiwa kudana kuzita raIshe Jesu Kristu nokurirarama pariri toitirwa zvakanaka pane chimwe nechimwe. Ishe vanodurura nyasha dzavo nengoni dzavo dzinoonekwa pamusoro pemumwe nemumwe. Saa zvakaoma zvichisunungurwa vanorwara vachiporeswa. Vakafungwa vachisunungurwa munyika yemweya kuti nyasha dzionekwe kuti munhu abudire pane nzvimbo dzese dzaanenge achiti dziri kunetsa asi rukoko rwaJehovha kana rusiri rwatambanudzwa rukugere kupfupikiswa kuti rwupodze runopodza ruchisunungura mbiri chipiwa kuna Ishe Jesu Kristu. Tikasumudza Ishe Jesu Kristu tikararama pavari tinoitirwa zvakanaka chimwe nechimwe chinoendeka. Kureva kuti mukova kana ichinge yavhurwa hakuna chinotinetsa. Kuita kuti mukova yedu ivhurwe kutenda kwavari Ishe Jesu Kristu kuti vakava nerimwe ramazuva pano pasi vakashumira vakaroverwa pamuchinjo kwavo vakafa vakavigwa nezvaritatu baba vakavamutsa kubva kwakafa. Naizvozvo tinowana dzikinziro yedu kunze kwazvo hakuna kumwe kwatinowana ruponeso. Ndo patinowana ruponeso rwedu, ndo patinowana dzikinziro yedu, topfurirwa nzira dzedu, tofamba munyasha dzeIshe Jesu Kristu. Ushe kururama ndekwavo kwaIshe Jesu Kristu, kwavo kuri muna Ishe Jesu Kristu. Kana tichinge tatora iwo tava nekururama kwaMwari ndivanenge votiraramira. Sati chakwanisa kurarama hatichinge tafa pamuchinjikwa, tovigwa ivowo mukamatiri voita basa rose vari mukati medu vachitungamirira pane chimwe nechimwe. Nzira yavo yoonekwa, ukuru hwavo hwoonekwa, mbiri yopiwa kuna Ishe Jesu Kristu. Handina mashoko mazhinji anikatauri asi ndoti vanhu ngatiuyei kuna Ishe Jesu kuti tiitirwe zvakanaka muzita raIshe Jesu Kristu. Amen.
Kuti upenyu hwangu huzarirwe semuKristu ndoita sei?
Kuterera nokurarama shoko raShe zvarinotitaurira pane chimwe nechimwe. Hakuna chinokona mukati meupenyu hwedu chinokubudirira nguva dzese.
Zita rekuti Vaivho inorevei?
Kana chitaura revival tiri kutaura kumutsa chinhu chagara chirimo mukati memunhu chekunamata chakafa chichidzorerwa panzvimbo.
Vanhu vanokubatai sei mufundisi?
Namba dzangu dzinoti 077-289-301. Tiwana vanotiwana tiri muHeathcliff. Vakafona ndinovadirekta kuHeathcliff patiri kupindira patsva patsva. Tiri tovadirekta kuti tiri pakati. Kana ari mafriday ega ega vanoya panamba 92 muna 36 Street Heathcliff. Tenge tine munamato usiku kubva na 9 kusvika na 4:30.
Avo vanga vari mufundisi Mavongera wechurch yeKingdom Revival Times Ministry vari kuHeathcliff. Kambo katashandisa kanonzi Ebenezer kachibva kuRo Makawa. Anokuonekai nemufaro ndini Chioneso Jani weStudio 7.
Tinotenda Chioneso. Chioneso Jani weStudio 7. Musi wechipiri svondo rino ruzhinji rwevanhu munyika ruri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva reValentine's Day, apo vanhu vanoratidzana rudo nevadiwa vavo kuburikidza nekupana zvipo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira maruva nezviwitsi. Asi kazhinji vanhurume ndo vanotarisirwa kuparanga vadiwa vavo nerudo kuburikidza nekuvaitira zvisionekwi mudzi webwe. Zuva reValentine's Day rinocherechedzwa musi wa14 kukadzi gore roga roga. Mukuziya nezveValentine's Day yegore rino tabata mutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai vhukane madhodha vatemba nzounenda kuti tinzwewo kuti vanoti kudii sesangano revarume nenyaya yeValentine's Day.
Ndinotenda kuve pachirongwa vakandemiri. Chandingangoda kuti ruzhinji ruzive aizvi zvinhu zvavanotoziva kare ndechekuti tsika yekurangarira Valentine itsika yakuremekedzwa chaizvo nevechidiki nevechikuru muZimbabwe. Takatarisawo zuva remusi wa14 February. Ndiri kungoonawo varume vachigadzirira asi nepadiki pavanapo. Chikuru chirungonetsa ndechekuti vazhinji havana mari mudzi homwe. Asi ndikuona vachigadzirirawo kufadza madzimai avo. Vamwe vachitiwo vanotenga zvinoyevedza meto zvakafanana namaruva, mamwewo mapresents akadaro, vamwe vatarisirawo kuendesa madzimai kumadhina. Asi harisi zuva rakafanana naChristmas rekuti zvaro vanhu vangade kuenda kumamisha. Izuva rekuti vanhu vanotandara vari panzvimbo dzepadhuze nepamba, vamwe vari padzimba asi vachifadza vadiwa vavo.
Vazhinji vanoti izuva rinenge richitarisirwawo kuti madzimai anga achiremekedzwa nekusangotengerwa maruva nembatya nezvimwe zvakadaro, asi kuti varume vatorowo kana mamwe mabasa emudzimba. Munoona vachiita here izvo?
Vazhinji vaakuzviita, asi chisingadiwe nevarume vakawanda chandakaona kutumwa kuita mabasa iwayo. Bhozi, munhurume akatumwa kunzi ndisukire mandiro nekuti Valentine's Day inobva yaita sekuti inonzi pachirungu yaye attack on a man's ego. Saka regedzai vanoda kuzviita vaite nemwoyo yavo, chisave chinhu chekuita nekutumwa naiwo madzimai. Iwo madzimai ngavangotarisira kuti varume vavo vaitire zvinoratidza rudo.
Iwo madzimai munoonawo here vachitambira nemufaro iro danho rekuti varume vari kuvaratidzawo rudo irori, vanoappreciata here?
Ndingakuti inyaya inofamba nekusiyana-siyana kwevanhu. Vamwewo vanoona sekuti tiri kuvharwa kumeso, asi ruzhinji rwaakuzvitambira kuti tiri kuratidzwa rudo nekuti itsika iri kuuya kwatiri yakanga isiri yedu, asi itsika yatambirika chaizvo mukugara. Asi ndinongokurudzira hangu kuti vanenge varatidzwa rudo zvitambireiwo zvakadaro. Musatarise sekuti pane zvimwe zviri kuitika zvisine nerudo mukati. Kwozoitawo vanenge vasina kutengerwa maruva, musati varume venyu havakudei. Valentine hazvingorevi maruva kana kuendeswa kudhina, kungoratidziwawo rudo.
Vanga vari vatemba nzounhenda vanotungamira sangano revarume svinurai vhukane madhodha vari parunare muHarare nestudio 7.
That it could work out.
Maybe it's not meant to be.
You make me hate myself for somebody else
when it should be you and me.
Though my friends keep saying we'll get better,
maybe it's not meant to be.
Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're always be there.
Kuisa yekambo meant to be kubva kuna Aisha Don. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regaiti tarise musoro yenhau zvakare. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuda kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo yotarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vanoti zviri kuitika kune vanorwira kodzero dzevanhu munyika. Kushungurudzwa kwavanonzi vari kuitwa nehurumende zvinomutsiridza mweya nesimba rekurwira kodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina nitungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lambili ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele sincedisane iSADC AU babone ukuthi uMgabe uyalandela amaSADC rules akhandelana lokhu.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
EZimbabwe leSouth Africa zithiye wonke lamazwe ku-constitution yabo kula izinto okuthiwa ngama-human rights, amalungelo awabantu. EZimbabwe amalungelo abantu asephepheni kuphela.
Ivan, kambe eZimbabwe kudingakala umuntu ofana lo Malema lebandla lakhe le-EFF na ukumelana lebandla leZANU-PF ikakhulu ePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lithi kulokubandlululwa kwamalunga alo ekwabiweni kokudla okuphiwa abantu abalambayo engwizi. Owake waba ngukansila wesigaba lesi unkosikazi Theodora Vundla utshele iStudio 7 ukuthi ungomunye wabancitshwe ukudla lokhu ngukansila weZANU-PF esithi ngokwamalunga eZANU-PF kuphela. Inhlanganiso ekhangela kakhulu okwenzakala emazweni angahlalisekanga e-International Crisis Group, i-ICG, ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisa wonke umuntu. Inhlanganiso le ithi icho lokhu ngekubone kusenzakala ekhethweni lwama-by-elections lapho okube lokwethuselwa kwabantu khona lokuthengwa kwamavoti libandla leZANU-PF ngokudla. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi le ayisiyonto emangalisayo.
Isikhathi sesifikile ukuthi izizalwane zaseZimbabwe hatshi kuba kotshwangela yedwa asihlanganiseni amakhanda siyebangisa uhulumende ukuthi alungise izindlela zokhetho ukwenzela ukuthi umuntu akhululeke. Njalo kumele sikhangele osobhuku namachifu ukuthi njengoba yibo abathi ababesetshenziswa ukuthi badilize abantu bangaze benza intandaro ekhethweni babuyele babe yibo abakhuthaza uZulu ukuthi sebedubike besokwanele kabakhankaseni ukuthi uhulumende avule indlela zokhetho ukuthi bonke abakhankasayo bangaze bahlukuluzwa. Abantu bangadinga ngokudla ngokuthi uhulumendena uyazi ukuthi kuleli lizwe kule ndlala.
Imithetho ephathelane lokuqhutshwa kokhetho yona libona iguqulwa yini ngaphambilini kwalolu khetho?
Okwakhathesi sizama ukuthi sisebenzisane lezeki sokufomwe ama-committees ayi-9 ezethi lapho kuhlala khona ibandla le-MDC leZANU-PF la iyahlala. So abazama khona ukuthi bacubungule imigoqo ekhona enza ukuthi ukhetho lungaze laba khona. So into esizasithisa khathesi luhambo olenziwa ngobaba uTsvangirai ebhoda ngama-provinces wonke ukuthi azwisise ukuthi uZulu yena ovele nguye ovotayo imigoqo ekhona enza ukuthi bengavoti yiphi and iningi labo bakhala ngokutshaywa, bakhale ngokuncutha ukudla ngokuthi uhulumende kazi basendlaleni, bakhale ngokuthi osobhuku lanxa bengaholi lalutho yibo abasetshenziswayo ukuthi abantu bangaze balandele intando yabo balandele intando yezayo. Kodwa esikukhuthazayo ukuthi yebona ye kulama-organizations nalawo abona ukuthi ukhetho lwa-next year kalusoze libe nempumela enhle ngoba livele luzantshontshwa. Kumele sincedisane iSADC AU babone ukuthi uMgabe uyalandela ama-SADC rules akhambelana nokhetho.
uNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Udlakela oluqhamuke edale leParliamente la kwele South Africa ngolwesine phakathi kwamalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters lamapholisa lokhelo semlonyeni yabanengi. Udlakela lolu luqale ngesikhathi amapholisa ezama ukususa amalunga e-EFF kuleli dale ngamandla ngoba usomlomo wedale ubethe ebevimba uMongameli Jacob Zuma ukuthi yethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe State of the Nation Address. Esikhathini esiningi kuba le ngxabangxoza eParliamente yakwele South Africa ebangelwa i-Economic Freedom Fighters. Bakhona abathi eZimbabwe kudingeka umuntu ofana loMalema lebandla lakhe abalisibindi sokumelana lomgabe leZANU-PF yakhe. Sixhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo ose-South Africa sambuza ukuthi uvumelana lalumbono na.
Into enziwa ngomalema le-EFF basebenzise ngathi ukuhlakanipha, abanye abantu bathi ukuthuthu. Bakunanzelela ukuthi ngamavoti akulanto abazayipasa eParliament ngenxa yokuthi bona balutshwana. So lezi zinto zokuphazamisa uhlelo yindlela yokujezisa i-ANC ukuthi i-ANC yona isebenzisa i-majority ukuvumela izinto ezingezisemthethweni. Sizakhumbula ukuthi i-parliament ike yathi uZuma akufanelanga abhadale lutho enkandla. I-constitutional court yathi no, i-parliament bekubumbanisile. Siyananzelela ukuthi nayo i-ANC isebenzisa i-majority yayo ukwenza izinto ezingekho emthethweni. EFF nayo ngoluhlangothi kayilayo imajority kodwa isebenzisa udlwangudlwangu.
Bakhona abathi eParliament yeZimbabwe kufunakala umuntu onjengomalema lebandla lakhe le-EFF. Ulubona njani lolu daba?
EZimbabwe leSouth Africa zithiyeni wonke lamazwe ku-constitution yabo kula izinto okuthiwa ngama-human rights, amalungelo abantu. EZimbabwe amalungelo abantu asephepheni kuphela, eSouth Africa ngapho amalungelo abantu ayinto eyenzakalayo ekhona. Uhulumende weSouth Africa uyahlonipha amalungelo abantu. EZimbabwe uhulumende ungazama ukuthi wenze izinto eziphisana naye, lokufa ungafa, lokunyamalala unganyamalala. OMalema benza ukutanasa lokhu abakwenzayo baklolode kungenxa yokuthi bayakwazi ukuthi eSouth Africa impilo yabo iqakathekile, uhulumende uyayiqakathekisa lanxa ungazi bezeni isigeziso siba lula. EZimbabwe isigeziso yimpilo yakho.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Engilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Awen libaba silale mawen libaba
silale mawen
libaba
silale mawen libaba silale mawen.
Lingalichona njani izulu kandaba lapho likhona khona ngapho ke eZimbabwe? Mina ngapha ke Washington DC nyaphila. Yeyo namhlanje ke inde ntombi endala uStazi Thebe Mate. Ngingazithi namhlanje engabe ngapi? Kodwa uthi ngimbekelele kunjani ke ntombi endala?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Ngiphilile kakhulu, kunjani ekhaya khona ngapha?
Hayi, kuright mine wethu.
Yeyo. Awubona ke. So ngiyazi ukuthi izulu liyachaza sibe lokumangalisayo. So lichaya nje kule minye imkhubo okumethi yenziwe phela ngesikhathi sezulu. Kambe kungabe kuyini okumethi ngabantu bakweza khona
nxa lisena lisenze nje akudla mkhuba oqondana nokuthi liyana. Okuqakatheke kakhulu ukuthi khonapho mhlali abe line kakhulu abantu bavuke bengaye emasimini, lingana lingathi lilamatshe abantu bavuke behloniphe ekuseni, libangazi bavukele ezindimeni zabo lingana lingani liyakhwaza lingani liyakhuluma abantu bahloniphe kuphela kuseni kwakhona bangavukele emasimini so ngathi ngane nxa selithambama emini abantu bavukele khona bangaphikisani lenkosi nxa yise ite yasebenza ngolaka imkhuba efunekayo yenziwe siyaqalisa izulu abantu benzile imkhuba baye emagangeni baye bayalenjelele yikho kuhle okwenziwayo ngesintu sethu sesabantu abamnyama yenziwe imkhuba endaweni zonke ezahlukeneyo lakhona lapha kwelethu emandebele abantu bahambile esibilindelele ngale madobheni todeni bayenza imkhuba emihle kuthula okwethulayo okuqakathekileyo ukuthi loba selihambile izulu selililutshwana abazakuzuza emasimini abantu kuhambe kuyechinswa khona ngapho kule ndawo zemtolo khona kuyechinzela emtolo abemtolo bathwale futhi labo bahambise elitsheni khonokho okuzuzakeleyo amazambane indlutshanyana umunjanyana kuyebiliswa kulungiswa kwenziwa isintu kwenzela ukuthi sibe lokubonga okulesintu ukuze la kumnyaka elandelayo iyezi lisithande
ye nxa kucinswa kwampana ke akunjeni ukuthi kucinswa njani
hayi ngizabe sengidlulile kulokho okungilingeneyo kungathwalwa kuhanjiswe emtolo abaphathi bemtolo bale ndlela yamasiko okuhlanganisa izilimo akuchinsi ngamunye ngamunye umadubu uyabe buye lokwakhe udlodle buye lokwakhe uthume buye lokwakhe kubekwa ndawonye abaphathi bemitolo ngayinye ngayinye bale ndlela yamasiko yokuhlanganisa bese kuchinswa ngumuntu wonke bese kusuka lapho-ke sengokumelana kwabo ngemitolo yabo bonke sebeudwende solusiya enjelele lusiya hambisa izilimo ngelanga linye liyabe libekiwe lakhona ngale-ke lakhona ngale-ke emitolo izigaba ezahlukeneyo kuyamenyezwa abazela endaweni entshe sokubuyisa sakhona sesokuhlangene okwabakhona ngale abazela endaweni entshe sesibuyisitsha sakhona zonke zikhwelile entabeni khona ngale sokusenziwa-ke lawo uphethe umkhuba waleyo ntaba okuyiwekiyo usesenza umkhuba wesintu engasoze ngikwenze lapha babaduke emoyeni yikuchasisa umkhuba wesintu efonini kodwa engikuthoyo ukuthi abantu babaqoqane bahambe kuye kwenziwa imikhuba eyenziwayo eyimfihlo yamatshe ahlukeneyo
isikhathi sethu sesihambile sibili-ke Mathebe ungathi-ke nxa ungavakelelisa uzulu ukhulume-ke ngemkhuba leyo ukuthi kambe ivele lokhu iqakatheke okunganani ngamafitshane sibili into bendalo
intu mahlabezulu iqakatheke okunye okumangalisayo kuqakathekile ukuthi umuntu azazi isimo sakhe ukuthi ungumuntu wesintwini aqhube isintu ngendlela efaneleyo ukugcina amasiko yikho okuphumelelisa isizwe isizwe ngasinye ngasinye siyisizwe ngamasiko aso lo mbhalo ibhayibhili likankulunkulu lithi isizwe ngasinye ngasinye asigcine amasiko aso
ye uyijake kakhulu-ke indaba yethu sibongile kakhulu-ke Ntombendala
siyambonga
kakhulu-ke unkosikazi Stars Thebe Mathe yena oyincedi kwezamasiko esintu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Khulani David Ndlovu olilunga lebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. Sixoxa ngodaba lokuxotshwa kwamanye amalunga kuleli bandla agoqela umnumzana Didimas Mtasa lo mnumzana Rugare Gumbo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovini.
Ngiyajabula kakhulu ukuba kuhlelo lolu lwabantu abatsha.
Siyabona kulokuzamazama ebandleni lenu lapho kwenzakalani?
Hayi, thina njengabantu abatsha siyakusapota kakhulu lokhu. Siyajabula kakhulu ngento eyenziwe ngupresident wethu Dr. Joyce Mujuru. Kuhle kakhulu, kuyathokozisa and kuyatshengisa ukubana ibandla lethu liyaqhubeka liya phambili.
Ayisikho ukudilika kwebandla yini lokho ngoba sibona ugumbo labanye bakhe bathi ngeke baxotshe ngomjuru ngoba yibo abasungula ibandla.
Usungula ibandla kungabe kuyibo sibili abasungula ibandla. But ibandla leli lona lithi people first. And people first lo utsho ukuthi abantu bahamba phambili kulama leaders abo. And masikhangele umtasa logumbo ayisiwo abantu labane abantu abakuthakazelayo ukuthi bebe yibo ama-faces e-party balento eziningi abazenzayo kuzanu PF and ngokubona kwami bekungavalela izinto eziningi kakhulu if uhlala kuyibo ababa yibo i-face ye-party yethu ngakho umama umjulu samsupport kakhulu ngakhona lokhu akwenzileyo njengabantu abatsha okutshengisa ukuthi even lobani lobani ongabe semashonaland ongabe semathebeleland sengakujabulela ukubuya azojoyina ibandla lethu ngoba selile abantu abatsha phambili abangela zinto ezimbi abake bazenza kudala.
Unkosikazi Mjuru yena limbona emsulwa yini?
Umama yena kazange wathi umsulwa kodwa umama ezintweni eziningi ezingathandwi ngabantu bemathebeleland kazange waba yingxenye yazo. Into nje aba yiyo yona ukuthi waba waphila labantu bona laba babesenza ubudlwangudlwangu ngesikhathi ekuzani PF. Yikubona wathi ephuma kuzani PF wathi no mana lami ngeke ngibe liparty engizatshengisa abantu ubukhokheli obuhle. Ubukhokheli ebengingatholi ithuba olokuthi ngikutshengisele ngesikhathi ngikuzana uPF ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuthi kuzana uPF lapho okulomgabe khona akulanto enhle ongayenza ngoba into eyenziwa izinto ezifunwa nguye izinto eziplanwe nguye ungazibe yileader enjani akulanto ongayenza because vele uzahlala ophakathi kwesystem ena leyana embi ungazozama ukuthi mana ngitshintshe mawuzofuna ukutshintsha uthi no lokhu kubi bayakuxosha njengoba libona layo mama umjiro bamxosha ngoba kuningi engayingavumelani lakho esesekuzana uPF bagcina bebona ukuthi umuntu lowo usefuna ukuthi maybe sengathi sekhulisa bamxotsha.
Bathi njalo ogumbo Ndlovu onkosikazi Mjuru ngumntu ozehlulekelayo kalabo ubukhokheli ngaphakathi nakwakhe kakwazi ukuba ngumkhokheli njalo onguntando kayiphikiswa.
Thina ekusebenzeni layo mama so far siyajabula kakhulu ngoba uyathatha isikhathi sakhe esokuthi asilalele njengabantu abatsha. Ama-meetings esiba lawo laye singama-youth uyabona sibili ukuthi umama uyafisa ukuthi ngabe iyasikhuphula sibe ngabantu ebantwini. Uyawubona laye ukuthi njengomuntu ongumama mayehlezi esikhangele uyasizwela usizi afise ukuthi ngabe nguye okuphawa ngabe iyakuguqula konke lokhu. Hayi mina angiboni sibili ukuthi ngabe uyehluleka ngoba ungakhangela akula muntu owayengaba ngu-deputy president for 10 years engelanto eyenzayo ephathini kube kuthiwa uyehluleka. Elida bona labo mtasa labo gumbu bona bathi bona umama lo uyehluleka ehlulwa yini yena wayevele balida kuzanu PF baxotshwa babuya futhi bamcela futhi ukuthi azoba lida. Singathi umuntu onjalo uyehluleka sibili.
Ulibona liminjani kusasa lebandla lenu?
Ama-members ethu ajabule kakhulu sesibona iparty yethu siqhubeka kuhle manje kungaselanto engasiphambanisa. Yabona manxa sokulento entsha eyenzakeleyo ekhaya mawuba bethenga imoto ekhaya ma ekhaya bengela moda kumbe makulo malumelwane obehlala evala izinto endlini ukuthi izinto zingahambi kuhle mayesesukile kumbe waya kwelinye ikhaya ukukhululeka lokho okusala kusiba khona ekhaya yikho esesilakho thina ekhaya kanti sesibona iparty yethu siyaphambili ngoba kunje omtasa labogumbo bengabantu labanade bengafisi ukuthi sikhulumisane lamanye amaparty ukuthi sihlangane ngoba ukuhlangana kwethu lamanye amaparty yikho okuzayenza sikwanise ukukhipha izanu PF but mase lama leaders anjalo ku people first afuna ukuthi thina silwe sisoda singabambananga labanye yabubona ukuthi abantu laba abakuthandi ukuthi iZimbabwe iphucuke abalandaba labantu ukuthi abantu bona baphila njani but nxa sebephumile sokuzaba lesikhathi sokuthi sihlalisane labo MDCT labo PDP lamanye ababandla sikwanise ukubambana sikhiphe izanu PF ngoba into esifunayo thina njenge people first yikukhipha izanu PF esihlalweni sibe sesisiba lempilo engcono after 2018 eZimbabwe.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo olwabatsha lolo.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Khulani David Ndlovu olilunga lebandla leZimbabwe People First. Lo ngomsakazo we Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington silethemba lisibamba kakuhle kumagumbi womane womhlaba. Soku isikati sohlelo lwa makholwa uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabonga ngiyamukela labalaleli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Upheteni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele indaba yemali. Ngiyakwazi le indaba elethu ukuthi abantu abaningi bathi mina ngisayi echurchi ngenxa yokuthi imali yami iyadliwa ngakho nangalichurchi. Kuba zenkulumo eziningi nxa kumayelane kukhulunywa ngemali, ukukhipha kwethumi, ukukhipha iminikelo, ikakhulu kuyabalwa ivesi lechapter lenza ibala lebhuku leli. Abaningi bajayele ukubala, ngizabala lami uMalakhayi ichapter ka-3 verse ka-10 uthi yena, lethani konke okwethumi endlini yami ukuze kube lokudla endlini yami, njalo nibonani liphuthume libone ukuthi kumbe mina inkosi yamakhosi angisoze ngivule na ifastela lezulwini ngithululele phandle izibusiso ezokuthi awusoze uthole indawo yokuthi uzibeke zonke zikwane. Lapha mbale kuMalakhayi chapter ka-3 verse ka-10. Okokuqala, njengoba ngikhulumile ukuthi nxa kufika endabeni yemali, abantu abaningi bajayele ukulandelela lo mbhalo ethi lingabi izigqili zemali, lingathandi imali kakhulu livele ke isigqili semali. Kodwa laphana sasinanzelela ukuthi uNkulunkulu wayengathi ukuthi lingabi le mali, kodwa wayesithi ukuthi lingabi izigqili zemali. Ngakho lapha into yokuqala okumele sikhayele ukuthi uNkulunkulu wasinika umlayo wokupha. UMalakhayi chapter ka-3 verse ka-10 yanengiyibalile uthi yena, lethani okwethumi endlini yami. So okokuqala kusho ukuthi uNkulunkulu wabeka engingathi khona indlela yokuthi wabeka inani alikhangelele ukuthi umuntu alethe okwethumi. Okwethumi kithi kungaba ulethe okwethumi ngokwemfuyo zakho, ungaletha okwethumi kulokho okulime emasimini, ungaletha okwethumi kumrholo wakho. Kutho ukuthi kumele uhambise lapho okhonza khona. Yilela lo umuntu ohlala lapha eZimbabwe niyakhola ukuthi ule bandla laphaya yilo khona. So ibandla lapho yakhona yikho lapho othatha khona okwethumi kwakho ukusa khona ngale. Awusoze ukuthatha ukuse kwezinye indawo kumbe sithi kumbe kulo mfundisi otshumayela kakhulu emthandayo ongasomfundisi wakho ukuthi uthathe okwethumi ukusa khona ngale uyakuphambanisile. Kumele uthathe okwethumi ukuze lapho kulo mfundisi wakho khona ngenxa yokuthi yikho lapho odla khona, yikho lapho othola khona umuntu okunika ukudla kukamoya. Okwesibili njalo ngiyananzelela ukuthi laphana uNkulunkulu uthi letha endlini yami kutho ukuthi laphana ukhangelele ukuthi uwona umuzi kaNkulunkulu singathi amabandla alezidingo eziningi. Kulo mfundisi oyabe ekhonapho onguye osebenza ukukhangela ethandazela abantu, ishumayela abantu, kumele ukuthi okwethumi lokhela nxa kulethwa yikho okusetshenziswa ukuthi kugcine umfundisi. Lokuthi kusetshenziswe kwezinye isikhathi abanye bathi hayi yonke ayiphiwe umfundisi, kwezinye isikhathi sokukuhamba ngokuthi ibandla linale kulungisa njani. Kuyabe kunjalo kuyisikhathi sokuthi ingxa ibandla lilezinye futhi izidingo. Nxa umfundisi sephiwe lokho ake kuphiwe izidingo ezinye ezikhona phakathi kwebandla sokusetshenziswa lokhuya nokwethumi ukuthi zenze njalo. Ngiyananzelela ukuthi njalo kuqakathekile ukuthi lathi thina abantu abangabafundisi kumbe ngathi amakomiti abekhangele lokho bethole indlela yokuthi kube mgcebo ukuthi kungene imali engakanani, isetshenziswa njani, wonke umuntu abekwazi khonokho. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi iyanceda ukuthi abantu bebone ukuthi amabandla ngapho ngithatha imali zabantu ezisebenzise kuphela. UNkulunkulu ukhuluma ngezibusiso ezibuyayo nxa ubhadala kumbe ukhipha okwethumi.
Akuyigqibe mfundisi.
Ngizayigqiba ngokuthi qakathekile ukuthi namhlanje sithandazele. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi izulu belisina, abanye bayagula, abanye bezimkhuhlane, njalo-ke abanye baqalisa izikolo eziphezulu, imfundela izikolo eziphezulu abantwana besikolo. Ngakho sukubathandazela, sibabeke ezandleni zikaNkulunkulu. Siyathandaza baba, sithandazela abalaleli bethu, kulaba abagulayo, kulaba abakhathazwa izinto eziningi. Siyathandaza ukuba ubaphilise njalo ususe yonke imithwalo engabi khona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonga kakhulu.
Si lethemba libo sisekileke ngalombhalo
lapho izingumvungu zivisindilo yami no bubi bujangile umlingi esengoba ngikumbule ungikumbule wenkosi ngikumbule mina wena wenkosi ngikumbule ba Osi yami ungikhumbule ngosi yami lapho ngiwelulwa vilaba lukuzula ngalo lapho izingozi zalo zisongu ungikwinya ungikhumbule mina wena Ngikumbule ngikumbule ngosi usiyami ngikumbule ngosi usiyami ngikumbule ngosi lapho izono zinzime befundwe webaba sisuse wena baba wena Uthula ngomsawa Ungikhumbule mina Wena wenkosi Usiyami Ungikhumbule nkosi Ungikhumbule baba Ungikhumbule wenkosi Usiyami Ungikhumbule wenkosi Lapho imihla yami Baba mangi kubone nkosi yami ngikubukele ngikhumbula mina ngikhumbula nkosi ngikhumbula ngikhumbula nkosi yami ngikhumbula nkosi nkosi yami ngikhumbule nkosi yami
Mambazo amnyama Black Mambazo behlabela ke kamnandi lamhlanje kulelanga lesonto bathi bona ungikhumbule singakehlukanisi gangele ebezihamba phambili inhlanganiso ye International Crisis Group ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo Kambe eZimbabwe kudingakala umuntu ofana loMalema lebandla lakhe le-EFF na kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inawu muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe